Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 10 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu hatiite tisina HP isusu. Manzwisa zvatataura. What we are doing to meet our president. Tapleti. Hapasina chimwe chamuchada. Saka isusu takaisa HE kumberi shamwari munhu wako waifamba naye isusu kufamba uone zvatingaita.
Madzishe edzinza raivaimboye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe anowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwavaMugabe. Mutumbi baba Mugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inokanzura hurongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ripe mukana wekuti nyika icheme vaMugabe. Indwe mimwe emisoro inau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo vamwe vemhuri yevaimboye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuti hurumende inofanirwa kutungamirira kuvigwa kwavo. Dzimwe nhengo dzemhuri dzinoti dai vavigwa pedyo neguva ramai vavo kumusha kwavo kwazvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemadzimambo edzinza ravaMugabe, mambo Kakiza Gombo, vanonzi Gibson Jenami, vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwavaMugabe sezvo hurumende ichitungamirirwa navaEmerson Mnangagwa yave pamberi pazvose zvichaitwa.
Isusu hatiite tisina HP isusu. Manzwisa zvatataura. What we are doing to meet our president. Tapleti. Hapasina chimwe chamuchada. Saka isusu takaisa HE kumberi shamwari munhu wako waifamba naye isusu kufamba uone zvatingaita. Tapedza.
Saka isusu taura chii? Ndeve ukama vachitambira zvarongwa naichi.
Isusu ndisi takamirira veukama. Handii ndizvo? Ndisiri kukuudzai chokwadi nhasi chamunofanira kuburitsa mumapepa. No, vanhu ava vari kungoita zvinongoitawo mahiro ese. Hapana chitsvaka.
Mambo Katiza Gombo vati vaMunangagwa ndivo vachatungamira zvose sezvo vaMunangagwa navaMugabe vakapedza nguva yakareba munyaya dzezvematongerwo enyika vari pamwe chete.
Kozi munhu yanga ari kupolitics.
Handi muri kuona 3 quarters dzemunhu wedu isusu anga ari kupolitics. We can't handle it.
Politics ndiyo iri kuita zvinhu zvese.
Asi hurongwa hwevakuru uhwu hauna kufadza vamwe vemhuri vanosanganisira tete vavaMugabe ambuya Justine Jarija vati havasi kufara nehurongwa uhwu.
Vadai vauya kuno kumusha kuna baba kuna mai vavo vanoda chimhiro zvichichavachainga imbo muchi nenge naMunangagwa aiwa ngaauye kuno kumusha. Ndoda kuti arege kumusha kwedu kuna pana mai vakapa hakuzi mbori kure kana kuti netsoka izvezvi ndikunopedze kuti apa notopasvika pana mai yake nana Bridget varipo vana inosendi varipo. Hiro zvacho ndiyanga izomupinza denga. Mwari ega ndiyani mupinza denga. Akamupa chipo chakanga akatakura kudai. Chinodai.
Ambuya Jarija vati kunyange vakamanikidzwa kuti vaMugabe vavigwe kumarinda emagamba, vachaita chivanhu chavo kuti vavavige pedyo namai vavo.
Chinongo zvachizezuru chedu chachishaitawo kana zvapera. Asi tinoza zvachizezuru chedu tichatorawo ivhu tomuisawo kunhu tozoshona yedu nekuti shungu dzake dziri kuti mumakumbo maamai vatu nokuamai vatakavaviga rorawangu.
Imwe hama yavamugabe amai Vivian Matibiri vatiwo vamugabe vanofanirwa kuvigwa kumusha kwavo kwete kuiroseka muHarare.
Isusu taida kutoti avigwe kuno kuno kuti mhuri yedu yese iri kuno.
Asi imwe hama amai Gertrude Musarurwa vati zvakakosha kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba sezvo vakaviga mamwe magamba akawanda ikoko uye kuvigwa kumusha kuvaderedzera pasi. Mudzimai wava mugabe wekutanga amai Sali mugabe vakavigwawo kuhiroseka.
Ndino kufunga kwangu sezvo riri gamba vakaiswa kuno kwavanenge vaitaka nenge kuderedzwa misha asi vakaiswa kupfuti dzichiriva kaka mune vamwe vavo ivo ndiyo vitaka vachiiswa kune vana vavo.
Vanhu vari kuuya kuzobata maoko kumba kwavamugabe kwakutama vachiri vashoma zvikuru zvichienzaniswa nechimiro chavo munyika. Vanhu vasingasvike zana vakaungana kwakutama, vazhinji vavo vari kuratidza kuti vari kuvinga zvokudya izvo zvakatanga kubikwa nezuro nehurumende uye vachinzwa mumhanzi. Matende matatu akadzikwa pamba pavamugabe sezvo dzimba dzavamugabe dzisiri kushandiswa. Vanhu vari kubata maoko ekushaya kwavamugabe mumba yekubikira yemuchakabvu amboya Bona Mugabe avo vakashaya muna 1992. Mutumbi wavamugabe unonzi uchasvika munyika mangwana asi zuva rekuvigwa harisati rave kuzivikanwa. Vamugabe vakafa svondo rakapera nechishanu muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamugabe vakaenda kuSingapore muna kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uchasvika muHarare mangwana masikati uye ndipo pachaziviswa urongwa hwekuradzikwa kwavo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare remakurukota. Amai Mutsvangwa vati pane makomiti ehurumende ari kugadzirira urongwa hwekuradzikwa kwavamugabe.
Vakataura kuti kwakaendwa kwakati vakatumira iwo president nehurumende delegation kuti vauye pamwe chete nemutumbi uchasvika mangwana. Kana wasvika mangwana, makomiti ese ari kugara pasi kuronga vachagara zvakare nemhuri nekuti mhuri haisati yasvika. Kana vagara pasi nemhuri tokupai tozi tinezenge tichikupai burial arrangements acho kuti anenge achizofamba sei.
Pavabvunzwa kuti sei zviri kutora nguva kutaura kucharadzikwa vamugabe, amai Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika vasusiso moyo vati hapana chinoshamisa pane zviri kuitika, vachiti urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mushure mokunge mhuri yavamugabe iyo iri kuSingapore yasvika munyika. Vati hurumende nemhuri yavamugabe zviri kuronga pamwe chete urongwa uhwu. Ukuwo mutauri wemadzimambo edzinza ravamugabe Mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvi kwavamugabe sezvo hurumende ichitungamirwa navaEmerson Munangagwa yave pamberi pezvose zvichaitwa. Ukuwo Major General Trust Mugova avo vakashayawo svondo rapfuura vacharadzika mangwana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre muHarare. Mune imwe nyaya, hurumende inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe 191 nechimwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa uye pane vanhu vaviri vekuZimbabwe vakashaya mhirizhonga iyi. Vamwe vati hurumende iri kuronga kuunza vanhu ava nemitumbi yevaviri ava kumusha.
And vashandi ava vhiringidzwa vanosvika 171 pakati pavo kwashaya vaviri umwe wacho hama dzacho hasati dzataurirwa then vachabva vatichabvatazvihanaudza kuti ndivanani. Asi hurumende inoi sokuda kwavaita ivo vanhu 171 vasarudza kudai vadzoka zvavo kuZimbabwe. Saka hurumende iri kuronga pamwe chete nehurumende yeSouth Africa kuti tikwanise kuunza maZimbabwens iwaya kuunza kuno kuZimbabwe uyezve tichitakura nemabodies acho evakashaya.
Hurumende inotiwo vashandi mubazi rezveutano kusanganisira vana chiremba vakatobhadharwa mari yakawedzerwa nezvikamu 60 kubva muzana yekuti vabatsirikane uye nhasi dare remakurukota raita chisungo chekuti bazi rezveutano nemari zvigare pasi kuona kuti vashandi ava vapiwa mari dzinofadza. mazvikokota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vati vachagara pasi nebazi rezvemari kuona kuti chisungo chedare makurukota chatevedzwa.
Saka cabinet yedu yashanda nekukasira yatopa instruction yekuti timite neve kuministry yemari kwavamutuli Ncube. Saka meeting iyo ichaitika tione kuti tingabatsirana sei kuti vawane mari yokuti tigokwanisa kubhadhara anonzi maallowances akamirira zveutano chete chete ndobhatira.
Vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa svondorapfuura vachitsutsumwa kuti mari dzavo dzemuhoro hadzina zvadzichabatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yakanzura urongwa hwayo hwekuita mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kwebato iri makore makumi maviri kubva parakavambwa muna 1999. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti bato ravo raisa mberi urongwa hwaro kuitira kuti vanhu vabatane vachichema vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Watinotenda nemubvunzo wamabvunza, ndoda kutora mukana uno kuzivisa vese vakaterera pamwe chete nevatsigiri vedu vemusangano mukuru weMDC kuti tapati tinge tichipfudzira mazuva edu ekucerebrata kana kuti kupemberera yatinoti 20th anniversary. Chikonzero ndechekuti icho pachivanhu chedu netsika dzedu nemagariro edu chindevele tinoti ubuntu. Hazvigoni kuti vamwe vari kuchema imi muchange munenge muchipemberera. Zvoita sokunge muri kupemberera kuti munhu ashayika. Saka nechivanhu chetu sokutaura kwandaita ndo zvatsakisa tinge richiisa zuva redu mberi.
Sebato muchange muri kurufu here hwaMugabe kunenge kwakaunganawo vamwewo nemamwewo mapato?
Sokutaura kwandaita ino inguva yekuchema. Naizvozvo semusangano weMDC tinochema nevanenge vachichema.
Saka urongwa hwenyu hwokuita mhemberero dzekusvitsa makore makumi maviri hwavakuitwa rini?
Urongwa hwedu gungano redu guru takuita musi wa28 September mwedzi umwe chete uyo kunongova kumwe chetezve kuRufaro Stadium muHarare. Saka ndoda kuti vese vakateerera vatsigiri vedu vese vagadzirire zuva iri richange riri zuva guru. Musangano wedu wava nemakore 20 kana kuti 2 decades tamufoma. Saka ndinokurudzira vatsigiri vedu vose kuti musi wa28 September tichasangana kuRufaro Stadium muri muHarare tichipemberera makore 20th.
Vachibaya, manga makazivisa mapurisa kuti muri kuita urongwa hwenyu nemusi wemugovera iye zvino mahuendesa kumberi, mapurisa maazivisa here?
Purosesi yachona ndeyekuti iyo tinozivisa mapurisa mukati nemazuva mana kana kuti 4 days. Saka naizvozvo patapedza musangano wedu westanding committee ndabva ndanyora zvakare saorganizer semurongo musangano kuzivisa mapurisa. Saka tichange tichitarisira kuwana mhinduro kutanga kwesvondo rinotevera.
Vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vadzinga basa achipanga mazano chavo munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaJohn Bolton. VaTrump vatenda vaBolton nebasa ravanga vachiita vakati vachadoma munhu achatora basa ranga richiitwa navaBolton svondo rinouya. Mushure mekunge vaTrump vazivisa nyika kuti vadzinga vaBolton, vaBolton vabva vatumirawo mashoko padandemutande reTwitter vachiti vakaenda kunoona vaTrump nezuro manheru vachivazivisa kuti vanoda kusiya basa. va Bolton vati va Trump vakati vataure navo nhasi nezvekuda kwavo kusiya basa. Zvino zviri kuramba zvichiomera veruzhinji munyika, avamuka nhasi vachinzwa kuti mutengo wechingwa wakwira zvakare kutanga nhasi. Chingwa chinonzi chakwira mutengo kubva pamadhora manomwe kuenda pamadhora mapfumbamwe ane masendi makumi manomwe. Mutengo unonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi uchatadza kusvikirwa nevakawanda sezvo mihoro yevashandi iri kuramba iri panzvimbo imwe chete. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mutengo wechingwa mutsva uyu wave kureva kuti mhuri inodya rofu rechingwa rimwe chete pazuva inenge yave kuda mari inoita madhora mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nerimwe chete.
Izvi zvinoshungurudza chaizvo nokuti kana chingwa chakwira kubva pa$6 kuenda pa$9.70 zvinoreva kuti kana tikati su mhuri inodya lofu rimwe chete rechingwa pazuva toti mwedzi une mazuva makumi matatu zvinoreva kuti mhuri iyoyo inoda $291 kutosvika $300 kuti ingodye chingwa chete pamwedzi. Mukatarisa mari iri kupohwa vanhu haisi kukwira makwiriro ari kuita mitengo yezvinhu.
Kukwira kwemutengo wechingwa uku kunonzi kunogona kunge kwakonzerwa nekushaya uremu hwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti chimwe chinogona kunge chakwidza mutengo wechingwa kwekwidzwa kwemutengo wegorosi iro rinonzi riri kutoshayikwa zvakare munyika.
Hatisi chinhu chinokahadza zvikuru takatarisa kuti hurumende yakwidzawo mutengo wegorosi nechibage, asi zvinhu zvichashungurudza zvikuru sei vabereki nevamwewo vanotenga chingwa nekuti mari dzekutenga chingwa kunyanya dzemihoro hadzisi kuwedzera. Saka ndiwo dambudziko rine vana veZimbabwe rekuti zvinhu zviri kukwira asi mari yekuzvitenga haisi kuwedzera.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sevashandi havasi kufara kwete nekukwira kwemutengo wechingwa chete asi kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iyo iri kungokwidzwa muchivande.
Hatisi kufara sevashandi, hatisi kufara noti nemutengo yechingwa chete padi yemutengo yezvinhu zvakati wandei munomu. Taona mutengo yezvinhu ichingokwira tane mwedzi inosvika kana kuti mishanu tichingovimbiswa kuti zvinhu zvichanaka, zvinhu zviri kugadziriswa, mitengo ichastabilaiza. Asi pasi on the ground zvatiri kusangana nazvo inyaya yekuti mutengo iri kutokwira chinyararire.
Vamoyo vanoti sevashandi vakanga vambopawo pfungwa dzavo kuhurumende asi zvinoratidza kuti hurumende itsva iripo iyi haina hanya nekuita hurukuro navo.
Isisu tange tambopa pfungwa dzedu panguva yakafuura kuhurumende, asi tamboona kuti vakazopinda kwekupedzisira apa vanenge vasina chido chokuteerera zvinenge zvichitaurwa nevamwe vanhu.
Zvimwe zvinonzi zvakakwidzwawo mitengo muchinyararire zvinosanganisira upfu, mafuta edzimotokari, mafuta ekubikisa nezvimwe. Kukwira kwemitengo uku kunouya panguva iyo vabereki vakawanda vari kutatarika kuunganidza mari dzekubhadharira vana vavo zvikoro izvo zvavhurwawo nhasi. Dr. Kanyenze vanoti mihoro yevashandi vakawanda munyika yave pasi zvikuru zvekuti kurarama dzangove nyasha. Vanopawo semuenzaniso muhoro wevashandi vemumapurazi, ava vanoti vari kutambira madhora zana nemakumi matatu pamwedzi, mari yavanoti haina chikuru chaichatenga. Vamwe vanotiwo vashandi vakawanda vari kutambudzika zvikuru zvokuti vave kufamba netsoka kuenda pamwe nekudzokera kumba vachibva kumabasa. Vanoti chimwe chiri kuwedzera matambudziko evashandi inyaya yekushaikwa kwemagetsi izvo zvava kuita kuti vashande nguva pfupi pamabasa. Vanoti vashandi vakawanda vave kungoramba vakabatirira pamabasa avari vaine tarisiro yekuti upenyu hungangozonaka mune remangwana. Kusvika hurumende yakwanisa kuwanisa vanhu munyika zvinhu zvakaita semagetsi, mvura yakachena uye mari mumabhanga, vakawanda vanoti rugare rwemakore awana nyika kuzvitonga ucharamba hungori zviroto kune vasina kuhurarama, kuchitu kune vakahurarama zvicharambawo zviri matakadya kare ayo anonzi haanyaradzi mwana. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tsangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwavamugabe uye kugadzwa kwavo segamba. Halo vamapfumo, makadiko?
Makadiko mama.
Tipewo pfungwa dzenyu nezvatiri kuona makakatano atiri kuona anenge ari kuitika munyika pamusoro penhoroondo yeupenyu hwavamugabe uye zvekuti vachavigwa kupi uye zverimi.
Munhu anovigwa kwaanoda komana. Munhu amanikidzwa kuti hanzi unotovigwa kwekuti munhu anovigwa. Mumwe anoda kuvigwa padhuze namai vake, mumwe anoda kuti kuvigwa padhuze nehama dzake. Saka munhu wemufi ndiye ane final say, nehama dzake ndo vanotaura zvavanoda pamunhu wavo. Saka kana vakati ivo vanoda kuvigwa vavigika kumusha kwavo ndoko vanovigwa. Musava maningidzika kuzi vachazomuka chikoko kuvamaningidzi.
Mungati imimi muri kuvarangarira sei vamugabe?
Haindongovavarangarirawo semunhu akanga achitungamirira nyika yeZimbabwe aka asi kusi kuti ndovarangarira nezviito zvakanaka, novarangarira nezvavakaita vanhu nekuparadza ukumu hwenyika. Zvinezvi vanhu vari kuchema kubva kwavo vazotiisa panguva yavo ivo tinoti takanga tiri mufrying pan. Zvinezvi taamufire.
Zvikaiti tore kola wedu, tiri kunzwa kuti pana mukoma vari panhare vanga vakamira kwenguva yakati rebei. Halo mukoma, Enoch Mupoperi.
Hatingi hangu kana munhu achingonzi igamba ngavangaonzi igamba nekuti akaendawo akanorwa hondo akaita zvinhu zvatisingakwanisi kuita. Izvo vamapfumo vari kuti takazodai tikazodai vakatiza muZimbabwe vamapfumo hapana chavakambokwanisa kuita kuti vanhu vakwanise kusununguka. Vanogara kuno kuAmerica munhu ataitarisira chaizvo kuti semunhu ane mukurumbira anogona kuita make a difference kuZimbabwe, but he never did that.
Vamapfumo munoti nezvataurwa namukoma Enoch?
Vari kutaurawo zvavo, handifunge kuti vari kutaura vachiva zvakavakananga. Zvinoita kuti vanhu vabude munyika hazvisi kuti hanzi vanhu vanenge vachitya ivo. Vanenge vachitira mhuri dzavo, mhuri dzavo kuti dzipone. Munhu anogara kwese kwese kwaanoda kugara, munopanzwisisa? Pasi panapa hapasi pemunhu. Kana ndingada kunogara vanoda kugara, as long kana ndisiri criminal ndinobvumidzwa kunogara ikoko. Unoitina mhuri yako kuti mhuri yako irarame. Yezvino vana vangu vakaenda kuchikoro zvanga zvisingafaniri kuitika kuZimbabwe, vakatofunda vakaenda kumayunivhesiti. Ndo zvandaitsvaga izvozvo. Handina kutiza kana kuti hanzi kurwa hondo yacho yamunoda kuti ndirwe inoda kuti ndakabvira rini kuimba ndidimba genesi vanhuivava. Hondo yacho yamunoda kuti ndiite ndimuda kuti ndibate futi ndangupfundikai muizik yangu kaya ndikurwa nayo ka handisati ndairegera kamuzik iyo ndichiri kungoimba nanhasi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemawarriors chapedza kuchema kwanga kuchiita mamiriyoni evatsigiri vacho apo charova Somalia mumutambo watambirwa muHarare nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kuchema uku kwasvika kumagumo mushure mekunge chikwata ichi chadambura Somalia 3-1 National Sports Stadium nhasi masikati ndokubudirira kupinda magungano emunzira yekuenda kuma-2022 World Cup kana kuti magroup stages. Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Kama Billiard nechimwe chete kubva kuna mashaumunetsi zvapa maorias kuti aenderere mberi mushure mekunge Zimbabwe svondo rapera yakarohwa 1-0 nechikwata chimwe chete cho makwikwi aya kukunda uku kwaunza mufaro kumamiriyo nevateveri vechikwata ichi avo vanga vachingochema kurohwa rohwa kwechikwata chavo kubvira musi uyo chakaenda kuma 2019 Africa Cup of Nations muna chikumi muteveri wemaorias vahwanda gombera vanoti vari kufara zvikuru nekukunda kwaita chikwata chavo vachitivo vave kutarisira zvakawanda kwete World Cup chete asi mu 2021 Africa Cup of Nations ndokunge vezvifa vakagadzirisa maitiro.
Zvakufara zvakare zvakanyanyisa zvikurusa nokuti tana kuti zviva vachibatanidza zvinhu zvoda kundira zvinhu zvokudhomera jogera vavabatanidza kuti zvifambe zvakanaka seZimbabwe Football Association vanhu isu tiri kufara.
Murairidzi wemaWarriors Joy Antipas ari kufara nekukunda kwavaita asi achiti iye pachiri nebasa guru rinoda kuitwa. Mumwe muteveri wemaWarriors vatenda Jakarta vanoti vane chivimbo chekuti pakasaita gakava pakati pevatambi nevezifa Zimbabwe inokwanisa kuenda kuWorld Cup kuQatar.
Aiwa tinoenda kuQatar tatopadyo because vakomana vakaramba vachitamba vechirongo yakareba tinosvika kuQatar.
Maorias ave kumirira mibatanidzwa yezvikwata yemumagungano ichaitwa neveFIFA kuti vazive kuti vachasangana nezvikwata zvipi kurwira chinzvimbo chekunomirira Africa kuWorld Cup kuQatar. Maorias haana kutamba mumakwikwi e2018 World Cup mushure mekunge Zimbabwe yakabuditswa mumakundano aya neFIFA nemhaka yekutadza kubhadhara aimbove murairidzi wechikwata ichi Valinos Maria Kemuhoro. Kunze kwe-2022 World Cup, Maorias ari kukwikwidza zvekare makundano e-2021 Africa Cup of Nations, umo vari mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi kumafainari achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na APM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yava Mugabe uye zvainoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na APM. Bye bye.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzishe edzinza revaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwavaMugabe. Mutumbi vavaMugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inokanzura urongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ipe mukana wekuti nyika icheme vaMugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa abanye abemuli owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye bathi kumele abekwe eceleni ngokanina. Intengo yesinkwa ibika ikhuphukile namhla isuka kumadola ayisikhombisa i-$7 isiya kwayisishiyagalolunye lamasenti angamashumi ayisikhombisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Lanxa abanye abemuli owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye bathi kumele abekwe eceleni kukanina ugogo Bona Mugabe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Okhuluma emela induna zemangweni wakomgabe unduna uKatiza Gombo elekuzwalwa enguGibson Jinami uthi akusela kuphikisana ngodaba lokuthi umsebenzi wokubeka kwakhe uphathwa ngayiphi indlela njengoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esekhokhela kulokhu. Induna uKatiza Gomo uthi uMnangagwa nguye ozakhokhela umsebenzi wokubekwa kukaMugabe njengoba bobabili laba baqeda isikhathi eside besebenza bonke kwezombusazwe. Kodwa abanye abomdeni kamufi baveze ungathokozi ngokushiwo zinduna ababalisela uyisekazi kaMugabe ugogo Josephine Jarija othi bona njengemuli baza kwenza okwesiko ukuze abekwe ekhaya. Act Jarija, lokhu kwalibe ngesinye isihlobo unkosikazi Gertrude Musarirwa othi qakathekile ukuthi abekwe emangcwabeni avele bekwamaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare.
Thina vele sifuna angcwatshwe eduzane lonina khona la eduzane khona lapha lethuneni lakhe. Ukuthi atshone siya ngale e-Heroes Acre uyabe siyadingani khona ngale komnangakho. Thina sifuna abuye la, laba ngaze basifuxe ukuthi senze njalo. Vele thina sizakwenza okwesiko lethu elesizezuru ukuthi sithathe umhlabathi siye mngcwaba duzane lonina khona lapha umalukazana
wami.
Kodwa omunye walaba abaxotshwa ebandleni leZANU-PF ngesikhathi uMugabe esuswa embusweni unkosikazi Eunice Sandimoyo uthi uhulumende kumele ancedise abafelwe, hatshi ukuthi kutshone kuphoselwana ephilayo. Act 1 Sandimoyo. Unkosikazi Moyo uqhubeke ethi loba bekhona abazama ukukhuluma kubi ngomgabe kumele uZulu ananzelele ukuthi wayengabuse yedwa kodwa ecebisana labanye ayesebenza labo abagoqela abakhula namhlanje lokhu kuhulumende kaMnangagwa, laye uMnangagwa ngokwakhe esipha lesibonele sokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe wekukura wondi ezabelweni zemiklens lematebeleleni ektu sandi kodwa ingcwethi zombusazi zithi umbono kankosikazi moya uqondanga ngoba umgabe ukanenge veza amandla akhe kubandla lezanpf okusho ukuthi izehlakalo zegugura wundi imuramba tswina kanye lokwephula kwamalungelo oluntu wenzakala ngemva kokuba enikeze imvume yokuthi kwenzakale enya lezingcwethi ngutshenisa ntunkagwa yena othi njengomkhokheli umgabi kwakumele asebenzise amandla ekulondolezeni lokuvikela impilo zabantu
okubona kwami okukhulunywa ngusandi moyo mina angiwemukeli ngenxa yani ma kuyukuthi kukhona okwaphambanisekayo ngesikhathi sikamgabi mina ngithi yena nguye owayelamandla okuqala kumbe nokuphetha indaba ukanengi lapho umgabi wakhuluma lesizwe ikakhulu icongress yezanu ka-84 sike sabona imbali zakhona okwazi okulesikhathi abantu ababebulawa emizini emaphandleni endaweni ezinjalo laye umuntu owayelamandla okufaka ababekomanda amasosha umuntu owayelamandla okukhayela ukuthi konke kungahamba ngaziphindlela
kunjalo nje ibandla liphikisa le MDC lithi alisoze liqhubekele phambili ngohlelo lwalo lokunanza iminyaka engamashumi amabili lisunguliwe olukade lumele liqhutshwe ngomgqibelo ibandla ele-MDC lasungulwa ngomnyaka ka-1999 kodwa kulandela ukubhubha kukamgabe ibandla le-MDC lithi lizanikeza inhlonipho efaneleyo iqhawe lesizwe womgabe ngokudlulisa phambili ilanga lombuthano lo mhlaka-28 Mpandula umnumzana Xolani Nduna wengcwethi kwezombusazwe uncome i-MDC ngokuthatha leli nyathelo
mina ngibona ngokuthi MDC into eyenzileyo ingcono ngenxa yokuthi sebenika isikhathi ukuthi ilizwe leZimbabwe like likhale umgabe siyakwazi ukuthi vele babengazwanani kodwa lokhu kunika isithunzi kuphathi le-MDC njalo kunika inhlonipho umgabe sikhayela into eyenzayo ngenkululeko yeZimbabwe le ngenkululeko yeZimbabwe so vele ngicabanga ukuthi into eyenzileyo ukumuva iprogramu yabo phambili kuyasinceda njalo kuyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe abantu abahambane siya phambili
abantu abazakhokhela imuli besendlini yokuphekela ekanina umuyi ugogo obhona mgabe yena wawabhubha ngo-1992 izidumbu zikamgabe zikhangele ukufika eZimbabwe ngolwesithathu kodwa ilanga lalapho azancatshelwa khona alikaziswa izidumbu sikamgabe sikhangelelwe ukufika eZimbabwe ngolwesithathu kodwa ilanga lalapho azancatshelwa khona akukaziswa ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe
uhulumende uveza ukuba umzimba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mgabe obhubhele kweleSingapore ngolwesihlanu olwedluleyo uza kuza ekhaya kusasa emini ukuthi uhlelo lokubekwa kwakhe luzokwaziswa ngemva kokubonisana lezihlobo zomufi. UMavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, uNkosikazi Monica Mtshwangwa, ulandisa ngomsebenzi wokungcwatshwa kowaye ngumongameli Mgabe.
His Excellency President E.D. Mnangagwa formally notified cabinet of the said passing on of the founding father and former president of Zimbabwe
umongameli welizwe uComrade E.D. Mnangagwa kwazise iqula labaphathi ntambo ngokusemthethweni ngodaba oludanisayo lokugubha kowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wakhokha iqula labaphathi ntambo ukunikeza inhlonipho nokunanza umzuzu owodwa umzimba kamuyi uzakwamukelwa enkundleni yendizamshina yeRobert Mugabe International Airport kusasa okuningi uzulu uzakwaziswa ngokuya kwesikhathi
olunye udaba olwethulelwe intatheli zindaba kulomhlangano ngoluphathelene lezehlakalo zodlakela kule South Africa laba kwamanye amazwe okubalisa izizalwane zakwele Zimbabwe ebesebenza kulelo lizwe umphathintambo wezokudlelwano uretired general Sibusiso Moyo ulandisele intatheli zindaba ngalokho uhulumende asekwenza ukusiza asebethe bazinikela ukubuyela ekhaya
izinofobia leyi iqonde abantu abavela phandle abasebenzisa South Africa
abavela emazweni amaningi awe Africa kodwa abantu yiwo ama numbers abaaffectiweyo so far ngezomfobia.
Umoya uthi abantu phose amakhulu amabili 171 abazotholiswa usizo ngoba belucelile ngemva kokuqhamuka kodlakela lokuchasana ngobuzwe kanye labemuli yababili abalahlekelwa yimiphefumulo.
Abantu aba nje bangabecelile ukuthi siyabathatha, sizahamba siyabathatha, sithathe la mabodies la abantu bangu ababili abasishile kwenza ukuthi babuye ekhaya ekhaya. So ye yikho ukuthi uhulumende uzaba ule responsibility yokuthi abantu bethu abaphandle thina sisebenza sonke le uhulumende yeSouth Africa sizabona ukuthi abantu laba abaceleyo ukuthi they must afuna ukubuya ekhaya sibancedise.
Uhulumende akacacanga kudaba lokuba uzobekwa ngempela na umuyi uMgabe kuyona le iviki lokuthi uzobekwa kuphi kwakhona esithi lokho kuzovunyelanwa nxa isidumbu sesifikile eZimbabwe kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Izikolo zivuliwe namhla abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo babahambise bekhala ngokukhuphuka kwendleko zesikolo lakho konke okokusebenzisa uqhakathekileyo. Ezinye izikolo sezicele abazali ukuthi bathenge okunye ukudla ukuze bengalambi esikolo abantwana. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali baveze ukukhathazeka ngomumo womnotho weZimbabwe osuvele ngokuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla ezitolo kanye lendleko zesikolo. Konke lokhu kwenze abantwana abaningi behambe lezinto ezingenelanga esikolo. Unkosikazi Zodwa Mthupha, ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, uthi ngokuqonga kwentengo abantwana sebebuyela esikolo bebhekane lobunzima obukhulu.
Izikolo ziyavulwa kusasa, namhlanje sibagadisa abantwana. Izinto zakhona ezifunakalayo ziningi kakhulu, amafizi akhwelile kakhulu, kuthi labo grocery ukuthi khona singezelele le sikolo, so thina khonapho sithengele grocery, uphinde umthengele lokunye lakho okuncane ncane ama-snacks. Asiwazi ungiwe bazashota yinto okudla bekhona ngale, kume njalo lathi abazali sizavizelwa ama-top up yini, akwazakali. Kodwa lasi sidonsa nzima okwenza sikwenzela abantwana sikuthi maybe mhlawumbe imali khona, kodwa ukuthi senzele ikusasa yabo, because lokho sizama ukuthi sihlanganisele lapha lalapha kunzima kakhulu ngoba imali yakhona ayikho njalo asiyihole.
Unkosikazi Sethu Msipha ongumzali ukhala ngokuthi abantwana abavunyelwanga ukungena esikolo bengabhadalanga.
Mina abantu bami iCDB lo grade 5 baphendukisiwe namhla esikolo bethi khona kufunakala ama-receipt phambili. Kunzima kakhulu kithi njengabazali ngoba imali zakhona lathi asilazi. Ngabe bathi ume mhlawumbe umuntu nxa ebhadele ingxenye umntwana ngenisa eklasini kodwa bafuna ifees yonke. Ngikhuluma nje abantwana ngilabendlini ukuthi imali yakhona nizabe sengiyihlanganisa okwanini njani, kumbe ngabe basibekezelela kodwa lokhu kuze kuyefika imonth end kwenza ukuthi sikwanise ukuthi sibhadale la mafizi.
Omunye wabafundi uNomsa Sithole uthi kuyababisela emuva kakhulu ukuthi bayabe bengabhadalanga i-school fees ngoba bengavunyelwa ukungena esikolo.
Mina ngingu-form 4 ngiyabhala this year. Uhlupho olukhona yikuthi abasefuna ama-receipt egedini, nxa ungelayo so uyayiphenduka awungeni eklasini. So uhlupho olukhona lapha yikuthi khona mina thina sinjengabafundi sibhala this year Siza ikoye izifundo ezinenye ngokuhlala ekhaya enxa ukuthi asela ama school fees.
Uthokozani Ncube, omunye wabantwana abafunda behlala esikolo, ubonge abazali ngemizamo abayenzileyo ukuze benelise ukubathengela izinto abazifunayo.
Na umntwana wesikolo lamhla day late lokubuyela esikolo, bentanda nje ukubonga abazali ngokusithengela ama groceries ngoba sizazi ukuthi economy inzima kabi. And imali isinzima ukutholakala kulezi nsuku. Yathi kuyisithembiso sethu abantwana besikolo ukuthi sizafunda sibophe siqine sipase ukuthi lathi sibe lekusasa enhle. Uvalo engilalo nokuthi nxa kungaba lokushotakala kokudla akungaba nzima kakhulu vele, angazi lokuesplendingesitenenjani.
Unkosikazi Zandile Zondo uthi ukuqonga kwama-school fees kungaphezu kwamandla abo njengabazali.
Ukunzima enhlangana labo mina njengomzali olabantwana besikolo, ngilabantwana base-primary nomunye ose-boarding, i-challenge yama-fees lawa akhwelayo. Ama-fees akhwela kakhulu futhi they are beyond our reach. Lokudla kwakhona lakho kuyakhwela. Kube sokusima nzima ukuthi uphonge uthathe umntwana umhambise esikolo engelakudla, especially abese-boarding school ngoba nyabe engelayo eduzane. So sicina sesithenga supplementary food ukuthi umntwana la yachova isikhathi eside elokudla engakhalakhali. Okunye kusikhwelele kakhulu ngama-bus fees, ukuthi lathi imali zangikhona sezifunakala kasizihole. So it's a very big challenge for us njengabazali.
Ukuvulwa kwezikolo kanye lomumo wezomnotho okhona eZimbabwe uthiye abazali abaningi besezikweledeni ngoba iholo labo lingeneli indleko zesikolo okokusebenzisa okunjengabo sepa lokudla okufunekayo kodwa belwisa ukuthi abantwana bafunde. Kunjalo abantwana baveze ukuthi ababethi loba kunzima abazali babo bayalwisa ukuthi bathole imfundo ukuthi labo babe lekusasa engcono. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Intengo yesinkwa ibikwa ikhuphukile namuhla isuka kumadola ayisikhombisa i-$7 isiya kwayisishiyagalolunye lamasenti angamashumi ayisikhombisa i-$9.70. Njalo ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi lokhu kubangelwa yikuwa kwesisinto semali yelizwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sokudingakala amadola alitshumi lanhlanu ukuthenga idola elilodwa leMelika. Impuphu ibikwa iswelakala edolobheni lakoBulawayo njalo lapho itholakala khona iyadula. Lokhu kwenzakala uhulumende ekhangelelwe ukwethula umbiko wokusetshenziswa kwemali we-monetary policy kunsukwana ezizayo lapho azaveza amacebo azaphatha ngalo lolu daba. Ukucubungula lolu daba sixoxe lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi kwezomnotho.
Ii-policy zethu bazeza zibe yi-secret nxa beziphawula bona omthuli. Ngingakhumbula vele i-ultimate motive kamthuli ekuqaliseni ngena was to make sure ukuthi imali yeZimbabwe ihamba iziyefikela naku-South African rand. So indlela ukuwa kwedola lokhu at the moment mina I think bona they don't want to say it but they are doing it deliberately because at the end of the day xa into sezingani kumbe zizastabilize kumbe kuzayisukuzabe sifile ukustabilize sebesingani ngabantu abaright. Vele from the onset they've been working ukuthi lokhu esithi i-$1 thina nga kube equivalent to 15 which is the same rate le South African rand to the US dollar. Ngali mzulu umthule ekhuluma recently bese into sezi right because the rand union was going to force ukuthi currency yethu iqalilingane le rand and sibe le own currency ephilayo not ama bonds not i currency yamanye amazwe. But at the same time ama policies abo within ZANU PF do not agree lama ideas kamthule. Because the number one thing kumele bayenze is to cut on government expenditure okuzwayo. But kuyabehlula ngezinto zabo zeziningi abahamba bezenza bavusa zisco still befaka ibhodi kungela umuntu okhathiweyo bayenza this and this to please abantu ukuthi behlale bele support yabantu ngento ezingekho. They will not agree to ama policies kamthuli.
Ukukhuphuka kwentengo yesinkwa ke lezinye impahla.
Ukukhuphuka kwezinto kakusoze kwekile. I-rand union does not say ukuthi sisebenzisa i-rand kuphela. Sasithi sesicontrola li-rand i-economy yethu yonke njengokwenzakala eNamibia, labo Lesotho, labo Swaziland, amazona lawa njalo. Uthola ukuthi ungafika ku-ATM ye-Swaziland uyakwazi ukukhipha i-100 ingamalangeni angu-30 ilamaranda angu-70 kube i-100 ngoba kuyabe kufakwe kuyabe kuphekwe ukuthi imali eyi-1. Ama-policies ezanu have not necessarily agreed to that.
Lo mnumzana abekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxelaye eseGwanda.
Yebo, 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 ntshaka komuhle. Okhulumayo ngumike hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa labasakhulayo ngembali langenhlelo ezethulelwa uZulu nguhulumende kamoyi uRobert Mugabe. Kukhona na owaholwa ngabatsha kukho konke lokhu ngesikhathi uMugabe esabusilizwe leZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Inhlanganiso ezimela abathengi elizweni ezivalisa iConsumer Council of Zimbabwe leNational Consumer Rights Association zithi ukubhidlika komnotho kuzabangela ukuthi abafundi abaningi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Okuningi ngalolu daba sokuzweni kuNtathe Zindaba iStudio 7 uNtungamile Inkomo.
Inhlanganiso lezi zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa umnotho ukuze impilo zabantu zithuthuke benelise ukubhadalela abantu babo esikolo. Isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube uthi banengi abafundi abangayanga esikolo namuhla ngoba bengelayo imali yamafizi lezinye indingeko.
Abanye sibabonile baphendukile, sisazama ukulwa ngendaba yakhona bexothela ischool fees khona umthetho ungavumi ukuthi baxothele ischool fees. Sibonile abantwana bebanjelwa izetifiketi eminyakeni edlulileyo khona kungavumi yelwa ukuthi umthetho ungavuma ukuthi babanjele izertificate.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yisikhulumeli senhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe umnumzana Comfort Muchekeza.
Into ziyanzimela abadala, ama school fees sekhwelile, ama uniform lawo sekhwelile, lento eziningi. Thina nxa sikukhangela lokho kuyasihlukumeza ukuthi abadala bazayenza njani. Sikhangela intengo yezinto against ama salaries, izuzo zabantu akusahambelani. So nxa konokho fanele ukuthi kube lamanyathelo ukuthi uhulumende azame ukulungisisa.
Abazali abakhulumele Studio 7 bakufakazile ukuthi bathwele gadalala ngokuthola imali yesikolo leyokuthenga ezinye imfanelo ezifana lama school uniform. Umnumzana Rafael Mavela Ncube ngumzali njalo uhlala eMangwe District.
Khona kunzima mpela izschool fees ziyabiza mpela. Kodwa ke angapha kube kusesengcono eMangwe lapha ngoba kuthiwa umntwana oyedwa ubhadala 52 pound. Kodwa yona ukuze uyizuze 52 pound yona leyo kunzima.
Abanye abazali abenelise ukubhadalela abantwababo bakhala ngokuthi abantwana kabafundanga ngoba ababalisi bebengekho. Omunye wabazali laba ngumnumzana Banda Moyo ohlala ePlumtree kondolwane.
Noma bekustrike babe khona ezikolweni beza ngani bayasebenza. Abazali bathi abantwana baye esikolweni, abantwana betshala bedlala nje. So sile problem enjalo sibili ekugcineni, mbonani mabe kustrike abangabuyi esikolo.
Intengo yezinto iqhubeka iqonga njalo nje. Yikho nje ezinye izikolo sezikhwezile lazo imbadalo. Kodwa okudanisayo yikuthi abazali kabalayo leyo mali. Kutsho uMuchekeza.
Okwakhathesi ayi kule gap enkulu kakhulu. Abazali zinxa bezaba lesifiso sokuthi babhadale bayenzani. But the terms yababona ukuthi ayikho imali yakhona bayenza. But at the same time lazo isikolo siyabe sidinga konoko ukuthi kubhadalwe. So lakho kufanele ukuthi kubhadalwe ukuthi intuthuko ibe khona isikolo.
Uncube yena uthi kubalulekile ukuthi uhulumende alungisise umnotho ngokuphangisa ukuze abafundi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo.
Siyayisola kakhulu indlela okuphethwe ngayo ezomnotho ngokuba zilimaza abantwana besikolo, bayalahlekelwa imfundo, bahamba bengena amabhuku esikolo, bahamba bengena ama-textbook esikolo, kusho khona ukuthi bazafeyila, kusho khona ukuthi bazafeyila bekubangwa ukuthi bazachitha isikhathi esiningi besemakhaya bengabhadalanga school fees.
Uncube wengeze wathi ukuze uhulumende aphumelele ekuvuseni umnotho kumele avume ukuqhoba amathambo enqondo labamabandla aphikisayo lozulu weZimbabwe jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Wayengumqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu ulalisiwe esibhedlela seHebron kwele Botswana ngemva kokudilikela phansi ngesikhathi elolonga iqembu lakhe khonale ele Hebron United ngomgqibelo owedluleyo. Intathe izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UNdlovu osanda kuqalisa umsebenzi eBotswana ngemva kokwehlukana leqembu leHighlanders ngomhlangula ubikwa ewile ephakathi kokulolonga iqembu lakhe leHebron United ngomgqibelo. Ugijinselwe esibhedlela seHebron Private Hospital lapho alaliswe kucelele intensive care unit esesimini esibi. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu eBotswana Football Association uDumo Mpatane uthi balusizi ngokwehlele uNdlovu bemfisela ukusila masinyane.
We are aware of the situation.
Sizwile ngesehlakalo esivelele umqeqeshi weqembu leHebron United, uMadinda. Isimo esingasihle esizithola sikiswa njengabenguqu. Njengenhlanganiso yeBotswana Football Association, sidlulisela umlayezo kumqeqeshi kanye leqembu. Umfisela ukusila masinya.
Abalandeli benguqu abafana loMthabisi Dube bathi bathintekile ngokwehlele uNdlovu labo bemfisela okuhle ukuthi asile ngokuphangisa.
Silusizi kakhulu ngalokho okwehlele uMadinda Ndlovu njengabalandeli bomdlalo webhola, njalo siyathandaza ukuthi uNkulunkulu amthinte amsilise.
Umfowabo kaNdlovu uPeter Ndlovu labanye bemuli bafikile eHebron ukuza akhangela umumo. Iqembu likaNdlovu eleHebron United lithi lisalinde umbiko ovela kwabadokotela ngesimo sikaNdlovu ngemva kokwazi ukuthi inyathela elilandelayo yiliphi. Ngingumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Singaqhubeka uhlelo lethu besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lanxa abanye bemuli yayingumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye kumele bathi kumele abekwe eceleni kukanina. intengo yesinkwa ibuka ikhuphukile namhla ngenxa yokuwa kwedola leZimbabwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.